Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chekutanga mugore ra2020. Makorokoto egore tsva, hama dzangu, ivai nemufaro zuva ranhasi nemazuva ari kutevera. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika anokurudzira kubatana mugore dzva, ukuvo mutungamiriri weMDC achiudza ruzhinji rwevanhu kuti gore ra2020 igore rekutora nyika yavo. Kanzuru yeguta reHarare inoti mugore rino ra2020 ine urongwa hwekushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzezveutano. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugore dzva, sezvo zvizhinji zvavakavimbiswa kare zvisina kuitwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachitaura kuvanhu veZimbabwe vachitambira gore dzva, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavimbisa kupundudza zvinhu zvizhinji pamwe chete nekuunza mabasa kuruzhinji rwevanhu muZimbabwe. VaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. We must craft a future benefiting from the wisdom of the past. Therefore, in this coming year, let us all shun violence. Those that propagate violence must be exposed, condemned, and rejected.
Gore ra2020 richave gore rekugadziriswa kwezvakawanda pamwe chete nekuwanisa vanhu mabasa uye kuita zvido zveveruzhinji. Tinofanira kugadzirira ramangwana tichidzidza kubva mune zvakaitika kare. Naizvozvo, gore rino tose ngatirambei zvemhirizhonga. Avo vanoita zvemhirizhonga vanofanira kubudiswa pachena nekushorwa zvakasimbisisa. Ngatibvumiranei kuti haticharasikirwi neupenyu hwemunhu kana mumwe chete zvake panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti tibudirire, tinofanira kubatana mune zvose zvatinoita.
VaMnangagwa vati hurumende yavo icharamba ichiedza kubatsira vanotambudzika.
On its part, government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society in both rural and urban areas, such as affordable transport, maize meal.
Hurumende icharamba ichiita zvirongwa zvinobatsira vamwe vedu vari mumadhorobha nevari kumaruva pazvirongwa zvakaita sekuvawanisira chikafu chakaita sehupfu, nekuvawanisira chikafu chakaita sechibage, nekuvawanisawo zvekufambisa pamwe chete nekugadzirisa nyaya dzezveutano.
Zvichakadaro, mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vati vanoziva kuti muna 2019 vanhu vakatambudzika zvikuru, asi vanotarisira kuti muna 2020 vanhu veZimbabwe vachatora nyika yavo vachiti 2020 igore revanhu. Tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda kuti tunzwe mashoko avachamisa kuvanhu veZimbabwe pagore dzva.
President Chamisa vanoti ivo vanoziva kuti vana vemuZimbabwe vatambura zvikuru pagore ra2019, uyezve zvinhu zviri kurakidza kuti zvichaendera zvakatoomei, nekuti mvura haisi kunyatsoita kunga ichaita gore rino, saka tichaita maharvest anenge akaderera. Naizvozvo vanoti aiwa, sezvo zvakadaro vana vemuZimbabwe vakaka vakatarisana nekushupika zvikuru. Kasi pane zvimwewo zvakanaka zvakaitika zvekuti maZimbabwens aka mugore ra2019 vakarwisa zvikurusa kuti nyika yavo isatorwa nemasoja kana kuti fighter and military state vakaitawo vakatora zvinhu zvakati kuti zvekuti nyaya dzeupfumi hwenyika dzigadziriswe pane vamwezizi vari mumajeri nenyaya idzodzo dzekuti vangatida kuti izvozvo zvigadziriswe vachamisa vanoti vaiwa izvo zvakaonekwa uye tinoshivira kuti mugore dzariri kuya vanhu vachaisa maoko pamwe chete vachigadzirisa nyika nokuti hakuna kwatinogona kuenda tisina kugadzirisa iyo Zimbabwe yedu ino muna 2019 hatina kukundwa nevanoda kukunda vanoda kukuvadza nyika naizvozvo kuenda mberi muna 2020 vachamisa vakatarisira kuti vana vave muZimbabwe vachakunda pakugadzira nyika yavo.
Pane zviri kurongwawo here naPresident Chamisa vanoda kuita chinyi mugore ra 2020 kuti zvinhu zviite nani?
President Chamisa vanoti ivo gore ra 2020 is the people's year, igore revana vemuZimbabwe. Naizvozvo vanoti ivo vanofunga kuti mugore ra 2020 vana vemuZimbabwe vachatora nyika yavo vakatanga kuigadhirisa vachikanika kanika. Naizvozvo vakatotarisira kuti patinotanga gore ipapa vana vemuZimbabwe vanenge vachiisa musoro maoko nemakumbo pamwe chete vachiti ngatigadzire nyika yedu nokuti hatingarambe tichingodonha kutambura kudai hakusi kuda kwamwari kuita kwavamwe vanhu. Naizvozvo isusu takuda kuti sevana vemuZimbabwe tigadzirise izvozvo. Asi vanoti Merry Christmas, Merry New Year and let Zimbabwe be prosperous mugore rekutevera.
President Chamisa vari kutarisirawo here kuita hurukuro navamunangagwa gore ra2020?
Vachamisa ndo vakatanga nyaya yekuti nhaurirano pakati pemapoka akasiyana ezvematongero enyika akakosha kana tichida kugadzirisa zvematongero enyika zvakanaka zvinobatsira zveupfumi hwenyika. Vakatanga izvi tisati taita sarudzo dza2018 munoziva vakanyora tsamba musi wa12 March 2018 vachitaura vamunange vavo kuti dai tataurirana tikagadzirisa kuti tinoita sei sarudzo idzi zvisingazoite kuti paite kupokana kana kuti pashaye anenge achinzi abudirira zvakanaka pachena. Vanoendera mberi vachiti aiwa ka ngatirambei tichitaurirana kana muchida vaPresident Chamisa vanenge vachitindiripo ndinoda kuti tirambe tichidaro. Saka zvasarira vamunangagwa izvo kuti vanoda here kuti nyika yeZimbabwe ibudirire ichiendera mberi.
Munoona bato renyu richipindawo here mugungano rePollard?
Nyaya yePollard inotaugwa mazuva ese inyaya yekuti hapana kana munhu mumwe chete kusara kwavamunangagwa nevao vanoita zvePollard. Vanofunga kuti Pollard chitoro chinhu chekuti togona kusara nezvazvo. Tarisai zvakaita kaPresident Obasanjo vakauya uno vakati aiwa tida kuti titaure naPresident Chamisa, tida kutaure neZANUPF. Vakauya vaPresident Aumbeki vakaita zvimwe izvozvo vakati aiwa ndoda kutaura naPresident Chamisa, ndotaura navamunangagwa, ndapedza kudaro ndozosangana nevamwe ava vanongoitawo vari muzvimapokapoka zvinosapota ZANU. Saka isusu tinoti zviri kuonekwa nepasi rese ndo zvati kuonawo zvekuti kana pari kuita zvekutaurirana pada kuti tiite kutaurirana kunobatsira ikonomi kwete kutaurirana kwePollard kunongoita asi ikonomi ichiramba ichingodzikirira ichiendera ichidzokera kumashure.
Mutauriri wavaNelson Chamisa, Dr Nkulele Kwasivanda vari paRunare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti mugore rino ra2020 ine urongwa hwekushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzeutano kuburikidza nekuendesa mberi urongwa hwekuvaka makiriniki matsva. Meya weguta reHarare vaObed Gomba vanoti vari kuronga kuita izvi senzira yekuendesa utano kuvagari. VaGomba vanoti vachashandisa mari inosvika madhora zana nemakumi mashanu ezviuru yakabatsirwa nesangano reBloomberg Philanthropies mwedzi wapera. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofunga kuti masvondo apfuura makanzwa kuti takabatsirwa neBloomberg Philanthropies nemari inosvika 150,000 US. Tiri kuramba tichishanda tichiyanana nemaorganizations ekunze kuti tinge tichivandudza nyaya dzeutano kumakansel. Therefore tichaendesa mberi ajenda yekuvaka mamwe makliniki ekansel kuti vanhu vedu vange vachiwana masevisi padhuze zvakare tichange tichisimbisa nyaya yekuti mishonga inge ichitsvakwa asi zvendiri kuapproacha hurumende kuti tinge tichipungira vanhu vane zvikwereti kukanzwa kunge vachibhadhara kunyange zvazvo tiri kutaura nyaya yekuti tinge tichivandudza mabasa edu chikwadi chiri kwezvozvo ndechekuti kune vamwe munhu anenge ane maproblems asingabhadhari asi kwatizototaurira otiratidza kuti haana kapasiti but kune vamwe vanhu vakuitawo mauni kungotongoti izvozvo ndezvokanzura zvemabasa ndovanhu vatoda kuomesera bcause tikasaomeserwa ndo vanhu vanofona vachiti hatisi kwana maservisi hakuna mvura hakuna vachipopotapopota ivo varivo vane mari dzekanzuro muno tinoona izvozvi kune vamwe vakatoenda kumahoriday kunana Dubai kunana America vachishandisa zvikwendero vachishandisa zvipi asi kumakanzuro vane zvikwereti zvinosvika kuma 30,000 ma 40,000 machechi hope so izvozvo ndo zvatoda kumisa hakusi kurisa vanhu but tikuti aiwa hamungadzoka kuholiday vanhu vane taifod kai murimi mune mari dzevanhu puritsai mari dzechikanzuro katigadzirise musha muna basa ringanzenda unoita raunotaura ndakabata makanzuro ose kuti aiwa ka ngatibatanei tiite basa
tiri kunzwawo kuti mune urongwa sekanzuro hwekusimbaradza nyaya dzekubvisa vanotengesera pese pese mumigwagwa umu mungatidzawo kuti zvakamira sei mugore ra2020
inyaya iri kubva mumaringe nezvandataura kuti kusavabvisa kuri kukonzera zvirwere hakusi kuvimana navo kungoti bezi izvi zvamaita apa panzvimbo iyi hazvitenderi dai mazviitira apo saka tikasiya zvadaro urwere hunopararira nyika yese tozotadza kuhugadzirisa saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanwa kutengesera kurukura navo hatiiti zvechamboko tichatanga taita maawareness programs hatichatendera nyika yese tichitaura kuti weduwe apa hapatenderwa apa hapatenderwa anenge asina kuteeraundedze
mashoko amungasiyirawo vateereri tichipinda mu2020
mashoko andingavataurire ndeyekuti nyika yakaoma inoreva kuti tikaramba takatarisa nhamo nematambudziko tinoita matambudziko akanyanya kudarika zvaari saka ndiri kuti mwaka zvawasvika gore parasvika apa patazi sevagari sevaridzi venyika inonzi Zimbabwe ngatichisumukei tose tichibatsirana panoda kubhadharawo mutero ngatibhadhare panoda kuti tifambise basa zvakanaka ngatitei uye vagari ngavanzwisise kuti guta iri nherawo saka kutonga guta kutungamirira guta harisi basa rinonzi ndera nhingi ibasa redu tose ini ndichiitawo zvandokwanisa nevakomana nevasikana vandakapuwa sarudzo dzapfuura vagari ngavaitiwo zvavanokwanisa mukore unoyu zvinonyadzisa kuti paite mugari achiri kurasa marara nepavhiri mukore unoyu kana tikanzi makanzuro asi kutakura marara hazvireve kuti chitakura marara pini iroro unorasa pasingarasike zvinorongeka zvakanaka zvimwe zvinochererwa muvhu zvoitwa kombosi zvochererwa zvaitwa zvakanaka tiri vanhu nedzisiro yacho hatisi mhuka saka ngatitei hunhu hwevanhu ngatisamirirei kuti toita zvakashata nekuti taita zvakashata kana kanzuna kunge yatakura marara hazvireve kuti iwewo wakunorasa pauno
avo vange vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda muHarare vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugore dzva sezvo zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende kubva musi wakabviswa nechisimba avo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichiri kuzadzikiswa mutori wedu wenhau Kirim Dzamiri anotipa nyaya inotevera
Studio 7 nhasi yaita hurukuro nevagari vemuHarare avo vanoti upenyu hwakavaomera zvakanyanya nekuda kwehupfumi husina kumira zvakanaka mumwe mugari wemugreendale amai Stella Muriritirwa ndemumwe anoti haasi kuona gore ra2020 riine chiedza kumhuri yezimbabwe
ina handione kunge tine mufaro pagore ratiri kupinde ra2020 tichangotambura zvatanga tichiita tichangokontinya nekushayiwa chikafu kushayiwa fuel kumagetsi madambudzo ari muno muzimbabwe haapere tinotoda kuti hurumende ichinje maitiro ngaitarise vanhu first ndokuti maybe tione pundutso.
Apostle Mazvarirashe Mabhugu vanotungamirira sangano rinonzi Wisdom Church International riri mumusha weBorodel vanoti vane chivimbo chekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachaita hurukuro nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Asitinako kuvimba uye kutenda kwokuti vaviri ava vaMunangagwa navaChamisa vachakwanisa kuti vaite nhaurirano kuti zvikatiitira zvakanaka nokuti vakange vawirirana zvinoita kuti fume kwenyika uye vanotibatsira kunze kwenyika vakwanisawo kuona kuti tabatana uye tirikutaura chinhu chimwe chete.
Mumwe mugari wekusangana in vamuzondi waZulu avo vanorarama nekuita mabasa ese ese vanoti chido chavo ndechekuti vakwanise kuwana mari inokwana kuti vabhadhare chikoro chevana vavo nekuti muna 2019 zvange zvakaoma.
Vese unewana vatatu uchikwanisa kuvabhadharira vese panguva inchayo.
VaRichard Magomani vekudziva rasekwa vanoti vanotarisira kuti gore rinoya rinenge rakavarerukira nekuti gore ra2019 rainge rakaomera mhuri yavo sezvo ivo vachingoita basa rekutengesa peturu pamusika mutema.
2019 izvo zvakatiomewo izvozvo kuti ndingoita zvo isi ndingoita zvo zvinenge zviri nani kumberi kuti 2020 aiwa life inenge yaita yapo yapo. Vashandi vanosenza mumataundi vakaisirwa mabhazi hurumende yakwanisa kusiwa mabhazi saka tongotiwo nemamwe zvimwe zvinoita kuti upenyu kwase kureruka.
Baba Manyara Manyara vanozvishandirawo zvakare pasangana in vanoshuvira kuti nyaya yemagetsi nemvura zvigadziriswe mugoredzva nokuti masango ari kupera nevanhu vari kutsvaga huni muguta reHarare.
Vanhu vari kutema huni vakuita sese saka what we need toda kuti pange paine electricity chero zvinhu zvakaoma zvazvo magetsi ari kuotogorabikawo kana tao sei.
Asi havasi vose vari kuchema chema nemamiriro ezveupfumi. Baba Mhofi yemukono vanobva kwanyashanu kubuhera vanoti vagari vemudunhu ravo vane dambudziko rekushaya maredhiyo anoshandisa zuva kana kuti sola kuti vateererewo zvirongwa nenhau zvavati zvechokwadi zvinotepfenyurwa neStudio 7.
2020 tinokumbira kuti dai Studio 7 yatipati maredhiyo twayakambotipa inzwa munhu takunanzwa wetunyuzi takasununguka. Hali zvino tiri kuungana mumarwizi tiri ma2020-30 mabhatiri atoonesa moto.
Vakawanda munyika kusanganisira masangano akaita seUnited Nations vanoti gore ra2019 richapinda munhoroondo segoro rakaomera vanhu veZimbabwe zvikuru. Matambudziko akatarisana nevanhu anosanganisira kushaya magetsi, mvura, mabasa uye vanhu mamiriyoni masere vakatarisana nenzara. Hurumende inoti zviri kunyanya kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika asi vamwe vachiti kutadza kutungamirira nyika neuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
KuStudio 7 ndinoti goredzva kune mimose vabati vashandi vepaStudio 7 ndoti zvegoredzva kune munhu wese wakatirira panguva yeromu weZimbabwe. Zvino ndinoenda kumhuri yangu yekwamande wese ndinokukwazisai ndichiti makorokoto kutenda Mwari kuti tatarisana naro goredzva dai tagona kuchengetwa zvetione rinoteera. Saka nguva ino ndinokukwazisai mose kubudikidza ratakudzwa mama vacho Evelini, Mildness, Alice, Marvel nambuya vacho Benhuda Murapiro, baba vacho vakuru Zvidzai, Samson Gandidzanwa. Ndokwasai mose.
Adiva kadiva namukati neStudio 7 vanoti panodzinonakidza dzinotapira. Ini ndinoitwa Stembeni Kunda ndiri kuSouth Africa kuJoburg. Ndinorwadziwa sitereki neZANU-PF. Kurwadziwa kwete zvokumbototamba bodo. Kana ZANU-PF ichiti inoda kubhana Wingi D. Wingi D vanomubhanira chii? Mashoko ake anobva kuna Mwari. Ngavarege aimbe ende unenge achiimba chokwadi. tidi kana kutombonzwa nonsense sekuti wingi dei varikuda kumupana. I rubbish the ZANU-PF. Amoni kuti ZANU-PF yatorashika. Instead yekutonga nyika, vanotiverera nevanhu vanoimba. Vane navo chii chinovanetsa? Chii chinokurwadza kana iwe uchifambisa zvinhu zvakanaka? Chii? ZANU-PF, dzidzai mhanini.
Moroi moroi kuvana veZimbabwe. Ini ndinoitwa James Stone. Takabva kuZimbabwe nekuda kwekuti nhamo yacho yawandisa. Yanyanya kukura segaka kutowandisa chako chako. Ndakazoona kuti hawa zvinhu zvemuzima hazvina musoro. Chikwadi chakanaka. President vedu vakafukajira vasati vafukura. Vachazofukura vachazoona kuti panze dzimba dzose hadzisina denga. Kana vane mutoro vanofanira kutofukura jira kwakatokasira before isati dzatobviswa zvese nezvidhina zvacho. Because pakanga pabviswa zvidhina rangosara ground remisha yega rangoita ground remuzioka handifungi kuti zvinganaka.
Makadii vatishamarari veStudio 7. Inini ndinoitwa Christopher Mutetwa, ndiri muPretoria. Ndinongoda kushuwira mhuri yekwangu iri kwaChibuwe. Baba namai vangu, baba namai Mutetwa vari kwaChibuwe. Ndichivashuwira gore dzvarakanaka 2020 rakanaka. 2019 rapera. Nezvaranga rakanakira nezvarai rakashatira, especially zvematongerwo enyika. Zvemapfumi hwedu hwaparadzwa nemhondi nembavha dzeZANU-PF. Vanoita zvavanoda nenyika yeZimbabwe kuita sekuti ndeye kumba kwavo. Asi zvisinei, tinongoshuvira kuti 2020 ichava gore rakanaka. Tinoda kushuvirazve gore rakanaka kumhuri yekwangu Christabel ari kuchikoro uko. Ndinoti dzidza zvakanaka mwanangu.
Makadii kuStudio 7. Ndiriwo paCape Town apa. Ndafara kuita gore idzva, ndiri mutano, ndiri mupenyu. Ndoda kukwazisawo mhuri yangu yandinayo kuno Cape Town. Mhuri yangu iri kumusha uko kulala pansi Tokwe 4 Village 17. Amai vangu maimarira nemhuri yavo yose navazukuru vavo vose. Noti makadiniko nemhuri ikoko. Ndichikwazisa zvakare vana vangu Definite, Denzel, Delight, murora wangu nemhuri yake, baba Prince nemhuri yake. Noti makadiniko ikoko. Muri kuripinda gore dzvairi, tendai Mwari nekuti Mwari vakatichengeta kudai zvichirema. Ndichiinda 19 paVillage 19 kumba kwangu. Ndinokwazisa vanhu vose vari imomo, vana vamusambasa apo, vana mai masocha apo, nyapomwe apo. Hama dzangu makadini yenyu mose, ndinokwazisai nemufaro.
Ndinoti kwazivai kwazivai mose, vashamarari veStudio 7. Ndinopa kutenda kuti tava kupendera gore redu zvine gore ra2019 kunyange ranga rakaoma zvaro. Mwari vatisisikidza kuti tichiripendera. Ndinotarisirwe kuti tiripendere zvakanaka kusvika tapane mweya zviri pamwe chete. Ngatirambe tichinamata vashamarari nevanhu vose vanoteerera vateereri vose veStudio 7. Ngatinamatei. Mwari vane chirevo pamusoro peupenyu hwedu. Saka ndinopa mbiri kutenda kuna ye musika ari kutichengeta. Ndinotikwazisawo uye ndichishuvirawo hama dzangu dzose dzekwaZurugu. Ndinonzi Chief Zurugu, ndiri muno muCape Town. Handina kukwanisa kuenda kumusha kuZimbabwe kuti ndinobatana nehama kuburikidza nemabasa. Saka ndinotenda kuti mhuri dzose kunoti mudzimai wangu ari kutafara nevana vose. Ndinoti ngavavepinde mugoredzwa zvakanaka. Uye ndoti Berinda Zurugo, Pauline Zurugo, Beverly Zurugo, Rosi Zurugo, Rose na Pepa Zurugo, vana vangu ngavapinde mugoredzwa zvakanaka. Nana sekuru vangu vekwa
Patrick Stone, ndinoti mundikwazisiro vabereki vangu paZimbabwe apa. Nevose ndikwazisole ndichiti Happy New Year. Ivai negore rakanaka. Mundikwazisirezve ticha wangu pachikoro pandaka zizapu. Mr. Matea unga nchiti makadiko, Mr. Matea unga koma wangu happy new year. Newe sema friends angu happy new year. Tatenda zwangu.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Studio 7 inongokupa mukana wekutaura zvamunofunga, isu atina kwatakarerekera. Ko imi munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazana nemazana evanhu vechishiite vange vachiratidzira vapinda nechisimba munharaunda yemuzinda weAmerica muBaghdad vakapisa rimwe gedhe, zvichinzi vamwe vavo vapinda mukati memuzinda weAmerica uyu. Vazhinji vevari kuratidzira vanonzi ndevamapato emashiite anotsigirwa neIran, vanonzi vakashatiriswa neAmerica mushure mekubhomba kwayakaita imwe nzvimbo yevarwi iri muIraq pakafa vanhu vanoita 25. Varatidziri ava vanonzi vashandisa migwara nesipi dzavatora mumigwagwa vakapaza magonhi esimbi ari pamusuo pemuzinda weAmerica. Varatidziri ava avo vadzika mireza yevarwi veHezbollah mumuzinda uyu vange vachishedzera kuti America ndiyo Satani mukuru, vachiti kunetseka kuri kuita vanhu vemuIraq kuri kukonzerwa neAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoshora Iran, vachiti ndiyo yakonzera kuti vanhu ava vakwanise kupinda munharaunda yemuzinda weAmerica. VaTrump vaudza Iraq kuti ichengetedze muzinda weAmerica nevanhu varimo.
First time I saw your face, Jimmy Choo's baby saw your taste.
It was slim.
Put my hands on your waist, ask your the girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your place, trying to make you dish all your mates.
So what you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes.
That you be dating, ma.
Baby, good daddy said it's hot. When it's in the sky, you could tell it bad. Came through old school, dinging wine. But I beg you, look at me with that. Baba ndakuunzira madora, kuti nditore your daughter. Mama ndakuunzira morora, welcome your new daughter.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika anokurudzira kubatana mugoredzva, ukuwo mutungamiriri weMDC achiudza ruzhinji rwevanhu kuti gore ra2020 ndere kutora nyika yavo. Kanzuro yegutare Harare inoti mugore ra2020 ine urongwa hwakushanda zvakasimba mukuvandudza nyaya dzezveutano. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvavari kutarisira zvakawanda mugoredzva, sezvo zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende zvisina kuitwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai negoredzva rakanaka, rinorugare uye rinobudirira. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisika tisenda ba ku VOA Ndebele.